Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu, chikumi 22, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanopa matsiro anodarika chiuru nemazana matanhatu kugwanda pamberi pemusangano wavo waitirwa muPelandaba Stadium. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzikaitwa pachena vachakunda zvine mutsindo. Zimbabwe Electoral Commission inopa basa rekudhinda maballot papers kumakambani ehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaita musangano nevatsigiri vavo kugwanda kumaTebeleland South kuko vapa vagari veko matsiro anodarika chiuru nemazana matanhatu vasati vatanga musangano wekutsvaga rutsigiro muPelandaba Stadium. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichasimudzira upfumi, kugadzirwa kwemigwagwa uye kuvandudza mitemo inokwezva vemabhizinesi.
We are now safe in the Simorachi, in the Simu government. What can government do for us? So, you mean industry and commerce, the private sector. What can we do for you? What environment can we create for you to succeed, to make more money, to grow the economy, to create more jobs? We want jobs, jobs, and jobs. And to do so, we need more factories to open, more infrastructure to be built, railways to be built, roads to be constructed, bridges to be constructed, housing in the country. So there's no Mzama jobs.
VaMnangagwa vatiwo vane shungu dzekusimbaradza kuzvitonga kwematunhu kana kuti devolution sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika.
Central government is decentralized. You will find the Minister of Education is at headquarters in per province, in per district, in per ward. That is decentralization of authority. Asi, there is another decentralization of power. It's not the IT. You know, it's devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution. To give a province authority to manage the economy of that province.
VaMnangagwa vati vacharamba vachitsigira madzishe vachivapa motokari dzekushandisa sezvo vari kufara nebasa ravanoita rekuchengeta chivanhu. Vatiwo chirongwa cheCommand Agriculture chicharamba chichivandudzwa kusvikira murimi wese awana rubatsiro. Tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuPretoria University Dr. Chikanai Masia kuti tinzwewo mafungiro avo.
Bato reZANU PF ibato rinozikamwa ne yatinonyanyo ti vote by panguva dzema election kunonyanyo wanika vote buying ndiyo vakauya ne culture yatinobiye vote buying kubva kumusoro kuna president kusvika pasi kunanga anenge achida kuita MP kana kuti councillor nyaya yatekeshera asi zvekare tobvetarisa kuti mumashure mumaprevious elections hurumende yezanu PF yanga ichimboitei. Zvatinoona zvichiitika nhasi kana kuti zvaitika kugwanda mapromises atagara tichiona kubva kumaelections apfuura. Saka hachisi chinhu chitsva kuti hurumende yezanu PF inovimbisa vanhu.
Vabata nhau yedevolution, munoona hurumende yavamunangagwa ichizozvikwanisa here kuita zvinhu zvakadai?
Vamunangagwa kana tichitarisa kwavanobva zvekare nebato ravari kufamba naro, ndiri kuona vasina chinangwa chekuzoita devolution. Zanu PF ndo bato ranga ragara richiramba kuti paitwe devolution kana kuti devolution ive effective kubudikidza nemareforms akaitiwa mulocal government ainge achikurudzira devolution. Havana kunga vachida kuzvitevedzera, vairamba vakangoita centralized power.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuPretoria University Dr. Chikanai Masia vachitaura parunhare neStudio 7. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita musangano kuGokwe mudunhu reMidlands. Vachamisa vati havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa. Vachamisa vati sarudzo dzikaitwa zvakanaka vachakunda zvine mutsindo. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nasi vachamisa vaita musangano pakabuyuni Goke Business Center apo paungana zvuru nezvuru zvevanhu pamusangano wazoenderera mberi kusvika kunze kwadoka sezvo vanonoka kutanga. Vachitaura pamusangano uyu vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti vane tarisiro yekuti vachakunda vamunangagwa musarudzo.
Gore rino tiri kuwina zvine mutsindo idzinei dzimendi munangagwa takarova maningi kupara
asi vativo havasi kuzoregedza sarudzo dzichibirirwa.
Vamwe vangati ko hatibirwe here nokuti tagara tinoziva kuti gundo ukaona risiri mumunda ziva kuti ne rakatiambira ari pachirindo kuti rigoba chibage. Zvino rwendo rwuno takaisa rukwa mumunda medu. Vana munangagwa vakaudza kuti kachitembo tanga tamba musoe makabata. Iwe nachigumba musaita mafani nevanhu. We do not want to understand your jokes. Zvokuti munotaura ribharoti harizikano ndiri kupurindwa nani nguva ikupi tinotowirirana chete kana zvataro zvikasaitika izvozvo haiziyiwi.
Vanhu vanga vari pamusangano uyu vafara zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yemabond notes.
Nyaya bond notes musi wawanogari ndiri kusaina bond notes hatidi kunoona kuti makumashandiswa rand pfuura mamaunti karenzi mamwe nenyaya yemaus dollar for a short period of time tichigadzirisa zvinhu zviviri one kuzodzokera kuzimu dollar yedu kana tagadzirisa productivity mining tourism real estate construction tetakwanisa kusumuka senyika.
Vachamisa vashorawo nyaya yehuori muhurumende vachiti ndizvo zvauraya nyika.
Mukatarisa mugavhumendi yatinayo mati zvino mabasitereka anochinjwa nhamba haabviswe mustadium. Saka vari kuseveruma zvichimbova uri pa10 kana kuti mbova uri paukipa pausingaonekwi muhurumende yedu mbavha tinosumuka.
Vachamisa vatiwo MDC Alliance ikasarudzwa ine zvirongwa zvekusimudzira vanhu vari kumaruwa.
Vari kumaruzevha ndine nyaya yenyu tine inonzi dura development and urbanization of rural areas.
Sarudzo dzegore rino dziri kuitwa mwedzi unouya kunyange hazvo vanopikisa vari kugunun'una zvakanyanya vachiti sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission harisi kunyatsoita samutongi gava sezvo richiita kunge riri kurerekera bato reZANU-PF. Asi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vanoti vari kuita zvose zvavanokwanisa kuti munyika muitwe sarudzo dzisina bopoto. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
MDCT inotungamirirwa namzvare Tokozani Kupe yasangana muHarare nenhengo dzayo dzichakwikwidza musarudzo. Nhasi muHarare raunganidza vatsigiri varo vachamirira bato iri musarudzo mwedzi unouya. Musangano uyu wange uri wekudzidzisa vachakwikwidza nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro uye mashoko akakosha ekukwezva nawo rutsigiro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mutauriri weMDCT muzvare Linda Masarira kuti tinzwe nezve musangano uyu.
Zvara nhasi tanga tine makandidates edu eku Northern Region, ku Marsh Central, Marsh East, Marsh West, Manicaland, Mashingo neHarare vatanga tiri kudzidzisa matauriro necampaign strategy yedu yatalauncha zvara nhasi kuti tinenge tichipakurira mavhota kuti chii nevanhu vatiri kuda kuti vazogona kunotivhotera musarudzo dziriko gore rino. Saka musangano wabudirira zvikuru.
Chii chamavaudza?
Tavaudza nyaya yemeseji yedu yeelection yegore rino inonzi equal opportunities for all, kuti chizvarwa chega chega chemunyika yeZimbabwe chinofanirwa kuwana mikana yakafanana. Hakuna mumwe munhu anoti I am more Zimbabwean than the other kana anofanirwa kunota zvisinganzwisisiki umwe achishayiwa kana 10 cents. Saka kampeni yedu yatalauncha nhasi inonzi equal opportunities for all, chizvarwa chese muZimbabwe chine kodzero yekuva nemushando webasa wekuti araramise mhuri yake mune zvakanaka.
Vazvitambira sei zvamanga muchivataurira?
Vafara zvikuru kuti vawana zvekuenda kunopakurira vari munzvimbo dzakasiyana siyana mavari kubva. Vakafara zvakare nepozisheni yedu yekuti tiri kuda kugadzirisa nyika. Asi isusu hatisi kuti tiri kungogadzirisa nyika panhau yeupfumi chete, tiri kuda nekusimudzira upenyu hwemumwe nemumwe ari mukati menyika ino.
Bato renyu rakasiyana sei namamwe mapato?
Sustainable Human Development ndo chatiri kukoshesa sepato rinotungamirirwa nemudzimai. Amai vanoziva kukosha kwekuti mwana agare zvakanaka. Saka naizvozvo vedu Dr. Tokozani Kupe vari kuda kuti chizvarwa chese chemuno muZimbabwe chigare zvakanaka, uye titi tega muno muZimbabwe rine 50-50 gender representation. Tikuda zvakare kukoshesa kusimudzirwa kwemunhu kadzi mukati mesociety yedu, mukati menyika yedu.
Avo vange vari mutauriri weMDCT inotungamirirwa namzvare Tokozani Kupe, muzvare Linda Masarira, vachitaura vari parunare vari kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yemuRussia vari kukurukura nava John Bolton chipanga mazano mubazi reNational Security Agency muAmerica pamusoro pemusangano uri kurongwa pakati pemutungamiri wenyika yavo vaVladimir Putin nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. VaBolton vari kutarisirwa kushanyira Moscow kuti vazeye nezvemusangano wavaPutin navaTrump. Zimbabwe Media Commission inoti ichadoma nengo dzemasangano anoshanda akazvimirira munhau kuti apinde mukomiti yayo inoongorora mashandiro evatapi venhau musarudzo. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
ZEC yatora dano iri zvichitevera tsamba yekunyunyuta yakanyorwa nesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe svondo rapfuura. Misa Zimbabwe yakanyorera kuZEC ichiti ZEC yaifanira kushanda nemasangano akaita seravo nemamwe, sezvo Zimbabwe Media Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe idzo dzinofanira kudoma nhengo dzinofanira kushanda neZEC mukuongorora mashandiro evatori venhau panguva yesarudzo dzisina mabhodhi. Imwe nengo yekomisheni iyi, Dr. Kuvani Moyo, vaudza Studio 7 kuti vachashanda nemasangano akazvimirira pasarudzo dzegore rino.
Tinobvumirwa nemutemo kuti toita incorporate mamwe mabodies aripo. Saka ndofunga tiri kushanda kuinvita Misa kana ne VNCZ kuti vapinde mumonitoring board yacho.
Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho ratorwa neZEC.
Ndozvatanga zvakataura murwaro rwatakanyorera iwo yeZEC. Tichivaudza kuti maakutotyora mutemo mukaenda mberi muchigadzira chikamu chinotarisa kufambiswa kwemashoko nguva yemaelections muchishandisa ZMC neBZ.
Mukuru werimwe remasangano anoongorora mashandiro evatori venhau munyika reMedia Monitors muzvare Patience Zirima vaudza Studio 7 kuti ZEC yange yagara yave kutocherechedza basa rinoitwa nesangano ravo.
Semaonero atiri kuita izvinezvi, ZEC yakutambira basa ratinenge tichiita. Hatisati tamboshanda navo mumakore apfuura, asi gore rino tiri kuona vachitishedza kuti tikwanise kuitawo mapresentation edu kana vachitrainawo majournalists kana vachida kurakidzawo vanhu kuti zvinofanira kufamba sei. Kana tichitawo madiscussions ekungoti vanhu mapepanhau ari kushanda basa rakaita sei, tikuona vachitishedza.
Vatiwo sangano ravo rakazvipira kubatsira ZEC mukuongorora mashandiro evatori venhau munguva yesarudzo.
Pane patinokwanisa kushanda neVEZEC kwozoti patinogumirawo basa redu. Isusu basa redu yatingatoti technical support, kuvabetsera isu tagara mubasa iri. Tinokwanisa kuvarakidza maitirwo azvinoita kana vaida kuti tovavapawo imwe information tinenge tivapa. Asi patinenge takuti analysis paya paya, patinenge takutarisa kuti tinozvitsanangudza tichiita sei zvinhu izvi, zvinenge zvakanakawo kuti ZEC ikwanise kuburitsawo zvainofunga zvichienderanawo nemutemo waunenge vachiteedza nemutemo wenyika. Saka pakomiti yeZEC iyi tinenge pakuti tinokwanisa kuvapa technical support iyi tinokwanisa kudero.
Mutemo wesarudzo unopa ZEC masimba ekuongorora mashandiro evatori venhau panguva yesarudzo, uye unoti panguva iyi ZEC inofanira kubatsirwa neZimbabwe Media Commission neBroadcasting Authority of Zimbabwe kuita izvi. Izvi zvinoitwa nechinangwa chekuona kuti mapato ese anopinda musarudzo apiwa mukana wakainzana panepfenyuro nemapepanhau ehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanotungamirira mutambo wecricket veZimbabwe Cricket vari kutya kuti kukundikana kwemachevrons kuenda kuWorld Cup kungangodzinga vatsigiri vemutambo uyu kudzinandare. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti zvinonzi haungarambe mai nekuti vabika mbodza. Vachiti ivo veruzhinji vanofarira kukanganwa kukundikana kwakaita chikwata ichi kuenda kuWorld Cup votsigira machevrons apo ari kupinda mumitambo yemat20 neAustralia nePakistan. Zimbabwe yakarohwa neUnited Arab Emirates nemaranzi matatu ndokukundikana kuenda kuma2019 World Cup, kunyange hazvo zvaive nyore kubudirira pane kutadza izvo vamajonga vanoti zvinofanira kukanganikwa nezvazvo.
Zvinonzanza ungarambe maine kuti vabika mbodza. Tinoziya vazhinji havana kufara nekutadza kwedu kuenda World Cup, asi tinovimbisa kuti vakomana vangu vari kushanda nesimba tikungoita gadziriro dziri kuenderera mberi.
Aka ndiko kekutanga kubvira muna 1983 kuti Zimbabwe itadze kuenda kuWorld Cup. Zimbabwe iri kusangana nePakistan neAustralia kubva musi wa 1 Chikunguru mumitambo yeT20. Iyo vamajonga vanoti veri zhinji vanofanira kuuya muhwandu hwavo kuzobatsira maChevrons kuti akunde.
Huyai mufare nesu, huyai muone mutambo mukurudzire vakomana. Tinotarisa kunge tichange tichakunda kuti zviitike. Tinoda kunge tine rutsigiro rwenyika yese yeZimbabwe.
Si muongorori wemutambo wecricket vachingirai miti vanoti zvatove kuvanetsa kuenda kunhandare kunoona maChevrons achitamba zvekare.
Masupporters ecricket cricket tinoida zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni, takutongobvunzwa kunzi dead nevana yadyiwa ngani Zimbabwe cricket nhasi.
Muraridzi mutsva wechikwata ichi Rauta Rajput achevedza vatambi 22 mukamba kusanganisira Elton Chigumbura uyo akapedzisira kutambira chikwata chenyika ichi muna 2016. Vamwe vatambi vane mukurumbira vari muchikwata ichi vanosanganisira Hamilton Masakadza, Malcolm Mwala, Chamuchi Baba naChristopher Mpofu. Asi vamwe vatambi vane mbiri Brendan Taylor, Graham Creamer, Sean Williams naCraig Ivan vasiyiwa nemhaka yegakava remari yemuhoro riripo pakati peZimbabwe cricket nevatambi vavo. Skandaradza hamu zvekare maChevrons sezvo asakwanise kumirira nyika panguva ino mushure mekuwana basa kumakundano eGlobal T20 kuCanada. Makundano eT20 aya ari kubva musi wa 1 kusvika musi wa 8 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Mumitambo yeWorld Cup kuRussia, nasi muGroup D Nigeria yakunda Iceland 2-0. World Cup Group E Brazil yakunda Costa Rica 2-0. Na 8 PM Serbia iri kutamba neSwitzerland. Komisheni inoona nezvesarudzo nhasi yazivisa makambani achadhinda mapepa ekuvhotesa pamusangano wayaita nevamapato ari kukwikwidza musarudzo dzegoro rino, uyo wavhiringidzwa nerimwe remapato aya. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vataura pamusangano uyu imwe nhengo yeZimbabwe Electoral Commission vakuvani mwoyo vati mapepa ekuvhotesa achadhindwa nemakambani maviri emuno.
Takati ticha da kuti vanhu vauye kuzoona kana takuita printing, nenyaya yekuti vanhu vane mutauro wekuti mapepa anoshandiswa anoti kana ukaisa X apa unomuvha to the next candidate. Saka titati vanhu vanofanira kuuya kuzoona tichiita printing yacho kuitira kuti vaone vari vega kuti chii chiri kuitika. Izvi zvito zvinoitira zvokuti tisaite maproblems eperception yevanhu nenyaya yemapalot papers. Ndichaprinda muno muHarare presidential ballot neparliamentary ballot. Ndichaprinda pafidelity printers kozoti yelocal government ndoprinda paprint floor.
Mashoko ezeki aya atambirwa nevari kumirira vaNelson Chamisa, vanhu vemutungamiriri weMDC Alliance nyaya dzesarudzo vaJameson Timba. MDC Alliance yanga yave nenguva ichiti inoda kuziva kuti mapepa ekuvhotesa achadhindwa nani, asi munyori mukuru muMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaNixon Nyika Dzino vati kunyange hazvo zeki yazivisa kuchadhindwa mapepa ekuvhotesa aya, nyaya iyi haiperere ipapa sezvo achiti pane zvimwe zvinoda kugadziriswa.
Tinozvitenda kuti vazotibvumei panyaya kuti tinge tichikwanisa kuzonoongorora maballot papers. Asi chiono chedu ose mapolitical parties ndechekuti haisi nyaya yekuongorora chete. Inyaya yazvinoti security yeballot paper racho. Kuti chero tikanoongorora yamunoti fidelity printers ndofunga kana muchirangarira imimi ndokuti yanga chimboti printera mabond nemabera checks. Yakapedzera akungono printwa elsewhere. Saa zvinoreva kuti ballot paper iro tinofanira kuongororesa kuti tizoona kuti hapana charinokwanisa kuzokanganisa here pamavhotera achaitwa nevanhu. Saka nyaya iyo ndonyaya yatinokoshesa kuti dai zeki yatanga kuchitiratidza kuti specimen racho richange rakambomira sei.
Mapato aya papiwa mukana wokubvunza mibvunzo maererano nekomiti yanga ichida kuumbwa nezek pakati pevanhu vari mumapato ari kukwikwidza musarudzo. Ichange ichitarisa nhona dzinenge dzichibva kumapato pamberi pesarudzo yemultiparty liaison committee imwe nhengo yebato refreedom movement hashtag 1980 chinhu chedu vafrancis dana vakonzera zhowe zhowe vachitisa chigaro wezek amai priscilla chigumba nevose vari mukomisheni yavo vanofanira kusiya basa sezvo vachiti vakatadza kufambisa basa zvakanaka pavakatadza kupa mapato ezvematongerwo enyika gwaro revavhoti pamberi pekugara kwakaita dare raitambira mazita evachakwikwidza musarudzo svondo rapera. Vadanha vati kutadza kuwana gwaro revavhoti kwakakonzera kuti nhengo dzebato ravo zhinji dzitadze kukwikwidza musarudzo vachiti havachavimbi kuti zeki ichakwanisa kufambisa sarudzo munyika. Zvaitwa navadanha avo varambidza vamwoyo nechikwata chavanga vachifamba nacho kuenderera mberi nekutaura kudzamarama echigumba vasiya basa zvabva zvakonzera kuti musangano uyu utadze kuenderera mberi uye komiti yanga ichida kuumbwa iyi itadze kuumbwa. Vanga vakamirira zanupiye pamusangano uyu vafortune chasi vashora zvaitwa navadanha. Zvichakadai vamwe vati komisheni yavo ichazoshevedza mumwe musangano vagadzirisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanhu nemapurisa sezvo nhasi panga pachingova nemupurisa mumwe chete chete uyo atadza kunyararidza vadanha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vari kusangana nevatsigiri vavo kuGwanda Matabeleland North vachitsvaga rutsigiro uko vanonzi vatanga vapa varimi matsiru anodarika chiuru nemazana matanhatu. Mapata anopikisa anoti kune rimwe divi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanga vaine musangano wokutsvaga rutsigiro mudunhu reMidlands. Regai tiende kune vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVO eshona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Murikutaura nanonzi Datenda Forbes ndiri muJohannesburg muSouth Africa. Imuonero wangu ndikuona sezvinhu zvakanaka kusimudzirana kuri kuitwa mukati menyika yekwedu. Ende aku handifungi kuti chinhu chakashata. Of course vanhu tiri kuexpecta zvatinoexpecta isusu sevanhu. And we are just knowing kuti izvona vaMnangagwa munhu akanga ari mugovernment yatora. Hatinamboona huwandu hwemombe dzakawanda saizvozvo. Zvatinoziva ndechekuti vamugabe vanga vane maitiro avo akasiyana neavaMnangagwa. Izvozvo that's a fact.
Muri kutaura namai Hilda Nkomo vari kuUnited Kingdom. Muchiona ndichiita dzimwe nguri ndichitaura ndine hasha sereki. Kunenge kuri kurwadziwa deep down kuti why. Iye zvino ivo vaMnangagwa ndo mutungamiri wenyika. Ndo vakatarisana namatambudziko ese nokuti ndo vari panyanga.
Totenda kuna Marvelous Mhlanga atipa zviri kuitika pasocial media. Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa kutsvaga rutsigiro kuri kuitwa nemapato akasiyana-siyana. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wezanu PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapa matsiro anodarika churu nemazana matanhatu kuGwanda pamberi pemusangano wavo waitirwa kuPelandaba Stadium. Mutungamiri weMDC Alliance vaitawo wavo musangano muwesarudzo vachiti dzikaitwa pachena vachakunda zvine mutsindo. Zimbabwe Electoral Commission inopa basa rekudhinda maballot papers kumakambani ehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA.